Nasi mure Zimbabwe iri kubatana mukurangarira rufu rwava Morgan Tsvangirai avakambove mutungamiri wehurumende uye mutungamiri wekutanga webato guru rinopikisa reMDC. Vatsvangirai vakashaya musi wa14 kukadzi muna 2018 vave nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa. Vakashayikira kuchipatara chemuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Kunyange hazvo vakawanda vakakurudzira kuti vaitwe gamba renyika, izvo hazvina kutambirwa nehurumende zvakapa kuti vazoradzikwe kumusha kwavo kwahumanikwa kubuhera. Mutauriri webato reMDC vaDaniel Molokela vanoti vanhu vari kutarisirwa kuungana kumucheke hoo kumasvingo vachirangarira vatsvangirai.
Nasi sebato reMDC tiri kusangana kumasvingo kumucheke hall tichirangarira gamba redu baba Morgan Richard Tsvangirai, tichiti zorora murugare, tichirangarira tine ndangariro dzinofara zvikuru, tichiti dai Zimbabwe itswa ingauya. Rest in peace Morgan Tsvangirai. Se MDC takoka wese munhu anogona kuuya kumasvingo kuti auye. Tiri kutarisira kuti President Advocate Nelson Chamisa ndiye achapa inonzi keynote address kuungano ranhasi kumasvingo.
Vachinyora mukanonyorwa yeupenyu hwavatsvangirai inonzi Morgan Tsvangirai at the deep end, vaimbova mutauriri wavo mushakabvu William Bango vakati vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume 1952 kwagutu kumasvingo. Baba vavo vadzingirai Chibwe Tsvangirai vainge vari mugari wekumaruwa uye vachiveza. Amai vavo vainzi Lydia Tsvangirai. Vatsvangirai ndivo vainge vari dangwe pavana vapfumbamwe. Vatsvangirai vaigarawo vachisungwa nekupomerwa mhosva huru dzaigona kuti vatongerwe rufu kana kuti treason, asi vairamba mhosva idzi vachiti vainge vachingozodzwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vatsvangirai vakapindawo musarudzo dzakaita sedza 2002 asi vakagunun'una kuti sarudzo idzi dzainge dzabirirwa. Nyika dzakaita seAmerica neBritain dzakabva dzatemera vamugabe nevamwe vavo zvirango. Musi wa11 kurume muna 2007 vatsvangirai nevamwe vatungamiri vebato ravo vakaita savatendai Biti nasachigaro weNCA panguva iyi muzvinafundo Madhuku vakarohwa zvakaipisisa vari muusungwa apo vaienda kuurongwa hwekunamatira nyika kuHighfield. Muna 2008 Zimbabwe yakaita sarudzo dzakaonekwa sedzakachena nenyika dzakawanda zvakapa kuti bato reMDC rikunde ZANUPF musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Asi musarudzo yemutungamiri wenyika vatsvangirai vakanzi vainge vatadza kusvika mavhoti aidiwa nebumbiro remutemo kunyange hazvo vainge vakunda vamugabe. Nekudaro pakanzi paitwe sarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti election run off. Sarudzo yepiri iyi haina kuzoitwa nenyaya yemhirizhonga yakaona vatsigiri vakawanda vavatsvangirai vachirasikirwa neupenyu zvakapa kuti vagume vabude mukukwikwidza musarudzo idzi.
2008 takamudya ka handiti munozi kana iye paari anozvidza kuti akadyiwa
Baba,